Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana manheru anhasi uri musi wechishanu zvita 15/2017. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. VaEmmerson Mnangagwa vanotambirwa semutungamiri weZANU-PF uye ndivo vachamirira bato iri musarudzo yomutungamiri wenyika gore rinouya. Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vausiso moyo vanoti basa ravo guru nderekugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotambirwa semutungamiri weZANU-PF uye ndivo vachamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya. VaMnangagwa vavimbisa nyika kuti vachashanda vachiremekedza kodzero dzemunhu wese kusanganisira kodzero dzengochani. VaMnangagwa vanodawo vanyori vadomawo vanyori vavachanda navo muZANU-PF. Vaobed Mpofu ndivo vava munyori anoona nezvemabasa muZANU-PF, basa ranga richiitwa nava Ignatius Chombo, avo vadzingwa mubato zviri pamutemo nhasi. Amai Bopa Muchinguri Kashiri ndivo vaitwa sachigaro webato. Vakawanda vanga vachitarisira kuti amai Muchinguri Kashiri vachaitwa mumwe wavatevedzeri vemutungamiri webato. Tichakupai zvizere pamusoro penyaya iyi. Kota rezo kudzidzana nedzimwe nyika, retired Major General Sibusiso Moyo, vanoti basa ravo guru nderekugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika kuitira kuti pave nekudzidzana kwakanaka pakati peZimbabwe nenyika dzepasi pose. VaMoyo vanoti hurumende yavo ichatevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika panyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, izvo zvinoti zvine kodzero yekuvhota.
Ini chandoita mberi sa Minister of Foreign Affairs and International Trade, mandate yangu iri clear pakuti basa rangu nderekuvaka ukama, kuchengetedza ukama kana kuti kuvakidza kana kwakusipo. Asi auto kubuda kwazvo imomomo, tinofanira kuona kuti mari yokunze yauyawo muZimbabwe. Tinofanira kuona kuti tava tasetiwa mamarkets anofananga okutengesera zviro zvedu kubva kuno kuZimbabwe, so that kuitira kuti industry yedu ikwanise kunge ichisenza kuti tikwanise kutengesa. Chechitatu ndechekuti toda kuti matourist akwanise kuuya kuZimbabwe. Saka chokutanga tinoda zvinhu tu, tinoda kuvaka ukama ipapapo tichida kufufira zvinhu izvozvo zveikonomi.
Matipa nezviri chechipiri ndechi?
Ndati chokutanga kuvakidza ukama,
right,
navese vanoda kuita ukama nesu. Chechipiri ndechekuti tivake nyika yedu upfumi wenyika kutuwa nwakarike muno Mzimbabwe.
Kutizana kwe Zimbabwe ni zimu nyika shinji. Kwanga usina unyasumira. Kwanga usina unyasumira shakanaka. Mchashi kazi kisasei.
Ndo zino vapa kuti. Iko zino. Kana taa kutawalirana. Ninyika zesele zepasi pama. Mkuruwe urumende edu. Wa President Mnangagwa. Waka taura pa inauguration yao. Pari pa speech yao yukutanga. Kuti toda kuwa kizana ne muri zese zenyika pasirese. Uyeze, kana tadaro, tionoda kutiti kwanise kuti kufumi, kana kuti kwa tingati yusisu kuhizana pa ufumi kwenye zime nyika. Zitange kunge ziri za pamsoro, yuse mando ya pamsoro kwede zaza ziri kushina.
Kana tika tarisa kunyai ya kutengesera na nizimu nyika. Mujanzi kazi kisasei se shoo zini zangu zisina kumira za kanaka.
Izo kutengesera kunzeni zime nyika. Kana zi nyamia ya zubuti wano waunze mariza omu Zimbabwe. Urumende ye Zimbabwe iliko iko shino. Ya kukadrisa mitemo inoita kuti vanhu vese pasi rese vanga vachidada nokuda kuuya kuti vaunze mari dzavo muZimbabwe. Uyezve kana vaunza mari dzavo muZimbabwe, mari dzavo dzinenge dzakachengetedzeka.
Ko nyika dzamuchatanga kushanyira ndedzipi uye nemakai?
Chokutanga ndechekuti isusu tiri nengo yenyika dzeSADC. Saka SADC ndo nengo dzakakosha. Zvichioenda kuAfrica zvoendawo kushamwari dzedu nedzimwe dzese dzadzinenge dzabvuma tichivakidzane nadzo.
Avo vange vari gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika, retired Major General Sibusiso Moyo, vari parunhare muHarare.
Vatereri ve Studio 7 tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 AM kuseni kwega kwega na 2 PM masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, net 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 AM, 2 PM na 7 PM manheru ega ega. Musakanganwe.
Vamunangagwa vabudza vanhu kuti vacharemekedza kodzero dzemunhu wese, kusanganisira kuremekedza kodzero dzevanhu dzekutsvaga rudzi rwekudanana naro pakurarama. Vataura vakanangana nevarume vanodanana nevamwe varume uye vakadzi vanodanana nevamwe vakadzi kana kuti ngochani, vakati naivowo vanhu vanofanirwa kupindawo mudariro vaite muonero pamwe neruzhinji rweZimbabwe. Evans Zininga ataura nemutauriri weSexual Rights Center vaMujalifa Mokele kuti tunzwe maonero avo.
Mashoko ari kusvika patiri sezvamuri kutaura. Tanzwa kuti mutungamiri wenyika anenge ataura mashoko akadaro nhasi pamusangano weZANU-PF muHarare. Tatozinzwa izvozvo.
Zvinorevei kwamuri sesangano seorganization kuti mutungamiri wenyika ari kutaura kuti vangangova nechimiro chakadai?
Kana zviri zvinhu zvechokwati, chokwati kuti zvataurwa kudaro, ndinofunga inini isu seorganization tinozvigamuchira tichizvirumbidza, nekuti anenge amira pamashoko ekuti munhu wese weZimbabwe ane basa rekuvaka nyika ino ichienderera mberi. Pasina munhu anosara anosarurwa anosiiwa kumashure wavo zvatinotaura nesunguti sexuality. Vamugave vange vagara vari outspoken kuti Zimbabwe haisi nyika inobvumira inogamuchira vamwe vanhu vakadaro. Saka kana mutungamiri wenyika uno vanenge vava kutaura mashoko akadaro zvinenge zvakukatidza kuti pamwe tine chance yekuti tivake nyika yetu tose semaZimbabwe pasina munhu anosara kumashure.
Mungandiudzewo here kuti kubva kumakore esati abva kumashure aya manga muchikwana kwanawo here mune zvematongerwo enyika mune maprogramu ehurumende ezveupfumi nekushanda nevamwe zvakanaka zvamunoona sekuti zvingachinje kubva iko zvino tichienda kumberi?
Zvatange tagara taziva nezvatanga tagara vasarira mumashure vanhu vakawana vepati vemaprograms ehurumende tazoona maNGO akawanda eri iwo anobatsirawo vanhu vakadaro kuti vararame kuti vawane zvekuzvibatsirawo. Saka zvatiri kuona kana zvataura sezvaita nemutungamiri tichaona kuti kana zviri zvinhu zvechokwadi kuchazoita maprograms anoinvolva munhu wese kusina munhu anosara munhu wese because zvakataurwa zvazvo kuti iwe neni tine basa munhu wese weZimbabwe ane basa rekuita basa rekuti nyika ienderere mberi.
Muchidimbu mungave here nepfungwa yekuti uwandu hwevanhu vari munyika yeZimbabwe varume kana vakadzi vanorarama vari mudivi rakazvimirira pakurarama kwavo vangave neuwandu hwakadii sekufunga kwenyu?
Ndinganyepe because hakusati kwaitwa mastudies anoratidza kuti vanhu vangani plus zvinhu izvi zvekuti ndinganorarana nhingi zvinhu zveprivacy zvekuti vanhu vakawanda havazvitauri kuti nini ndizvo zvandinoita. Saka unoona kuti vanhu vakawanda havabudiri pachena nenyaya idzi vechingosha kusungwa vechingosha zvainge zvagara zvatoka nemubati mugaro kuti vanhu vakadaro havana nzvimbo munyika yeZimbabwe.
Mutauriri weSexual Rights Center vaMojalifa Mokele vachitaura naEvans Zininga weStudio 7. Katerera kuStudio 7 chiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende yeAmerica nezuro vakaudza Voice of America kuti America iri kumira kupa rubatsiro kumauto ekuSomalia nekuda kwokushishikana kwavo neuori. Danho iri rinoratidza kukundikana kwemauto emuSomalia kutaura mafambiro akaita zvinhu zvakaita sechikafu, mafuta ekufambisa pamwe nezvombo. Vamiriri vehurumende yeVenezuela nevemubatanidzwa wemapato anopikisa nhasi vadzokera patafura kuhurukuro dziri kuitirwa kuDominican Republic dzokuedza kugadzirisa gakava renyika iyi munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Masangano akazvimirira pamwe nemapato anopikisa vari kukurudzira Zimbabwe Electoral Commission ZEC kuti iwedzere nguva yokunyoresa kwevanhu kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Izvi zvinotevera kushomeka kunonzi kwehuwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino, uyo hunonzi hwakadarika zvishoma mamiriyoni mana pahuwandu huri kutarisirwa neZEC hwemamiriyoni manomwe. Nekuda kwaizvozvo sangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI raburitsa gwaro rekukurudzirawo ZEC kuti iwedzere nguva iyi. Sangano reZim Rights riri kukurudzirawo kuti nguva iyi iwedzerwe. Jonga Kandemiri abata mukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa pamusoro penyaya iyi.
Chekutanga tingangoda kuzivisana kuti ikurudziro yakanaka chaizvo yekuti musangano weZEC uwanikwe uchikwedzera mazuva ekuti vanhu vaende kunoregista pamusoro pezvinotevera. Chokutanga ndechekuti pakatangisa sezi yekutangisa munoziva kuti zvanga zvichigozha sei kuti kiti ambotadza kushanda apo pazochadai efezi yanga ikawandirwa nezvimhingamupini zvakawanda ndobva tapinda musecond phase yakazonopera hayo mune zvatingatei asi vanhu vanga vasatina kubuda vakawanda third phase takanga tapinda munyaya dzekutorwa kwenyika kana kuti kusungunurwa zvaisanganisira masoja mukati saka izvozvo zvakasanganisira kuti vanhu vasafambe vachienda kunorejesta zvakasungunuka zvakatapfurira kufezi yekupedzisira saka taikurudzira kuti zeki iwanikwe ichisungunuka kuwedzera mazuva ekuti mhuri yezimbabwe inde kunorejesta kuvhota
asi munoona here iyo zeki ichitambira kurudziro iyoyi
ndinopokera kuti vachateerera nokuti vakambenge vatombotaura izvozvo
tikatarisa vanga varipo vakazoresaina chairperson vezeki vakambenge vambohunahunha ekuti vangangowanikwa vachiwedzera mazuva ekuti vanhu vende kunorejesta kuvhota ikurudziro yedu yekuti zeki tanga takanakira kwavari ndechekuti vawedzere mazuva iyayo nokuti vanhu vakawanda vanozowanikwa vachizoendawo kunorejesta kuvhota zvikuru panguva ino yekrismas vanhu vanobva kunze kwenyika varipo vanokwanisawo kurejesta kuvhota
munenge muchitarisira kuti nguva yekunyoresa iyi iwedzerwe zvekusvika riini kana kuti nemazuva akawanda zvakadii
vakawedzerawo neumwe mwedzi kana kuti nemavhiki matanhatu kana kuti masere hazvina kunyanya kuchata tishuriro yedu yanga iri yekuti dai zvaikwanisika kuti wadhi imwe neimwe iwanikwe ichirejesta vanhu kusvika nguva yatozoti haatari padhuze nekubvara paita nomination call
tomboenda kumutoto wedu wenhau Thomas Chiripasi ari muHarare kuti tinzwe kuti kongresi yezanup f nhasi yafamba sei Chiripasi uri kutinzwa here
ndiri kunzwa zvakanaka mukoma tanonoka hwande mafambiro aita zvinhu muno muHarare ndezvekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati vachazozivisa vatevedzeri vavo vaviri mumazuva mashoma ari kutevera avasina kutara uye vadoma zvakare vaEngelbert Rugege avo vari muchiuto kuva ivo murongi wandingati political commissar mubato ravo rezanup f vakadomawo zvakare vapatrick chinamasa kuve munyori anoona nezvemari uye anenge achiona nezvekufambiswa kwemabasa vaitwa ivo vaobert mpofu amai mabel chinomona ndivo vatsiva amai grace mugabe pachinzvimbo chavo chekuva munyori anoona nezvemadzimai uchitiwo vapupuraito gareti ndivo vadomwa navamunangagwa kuti vave ivo vanotungamirira boka revechidiki muzanup f takatarisa zvakare vamwe vadomwa navamunangagwa ndivaparents shiri namajor general Sibusiso Moyo avo vanzi vave nhengo dzeboka repolitbureau committee yepamusoro yezanup f zvakare vaVictor Matema Danda avo vanga vari munyori mukuru musangano revakamborwa muhondo yerusununguko ndo vadomwa zvakare kuve munyori achange achiona nezvevaimbovarwiri dohondo yerusununguko kuchiti zvakare vamutsvangwa avo vangavarisachigaro wesangano revaimbovavarwi muhondo yerusununguko vaitwa ivo munyori achange achiona nezveumhizha yatingati science and technology uyezve chimwe chabuda pamusangano uyu ndechekuti amai chinomona avo vatsiva amai grace mugabe semunyori weboka remadzimai vakurudzira kuti amai grace mugabe nevamwe vavo vakaita sana vasevia kasukure navajonathan moyo vasungwe kwavari ikoko vauye kuzosangana nemhosva dzavaropomerwa asi hongu ndinotsinira kuti mhosva idzi hadzisati dzatomwa kunzi dzinzi ndedzipi chimwe chabuda pamusangano uyu ndechekuti vamunangagwa vati ivo zvakare sarudzo dzichaitwa panguva yadzinofanirwa kuitwa uye sarudzo idzi dzichange dzisina mhirizhonga vakatsinira ivo vachiti ivo zvakare vanogona kukunda musarudzo idzi nokuti vari kuona sekuti hapasisina mapato anopikisa akasimba imwe nyaya yabuda zvakare ndeyekuti vati ivo vachaona sehurumende kuti vawanisa vanhu dzimba dzinokwana idzo zviuru mazana mana sarudzo dzisati dzaitwa vakavimbisa kuti vachaedza kuti vagadzirise nyaya yekushaikwa kwemari mumabhanga uyezve vakurudzira vari mabhizimusi kuti vasangewanikwe vachikwidza mitengo yezvinhu. Ndati nemuchidimbu ndizvo zvakakosha zvabuda mumusangano iwoyu.
Vanhu vazvitambira sei izvi? Nokuti ndinorangarira kuti madzimai anga achida kutaura nyaya yomutevedzero womutungamiri. Vanhu vatambira sei zvese zvaitika mukongresi inhasi?
Vanhu vazhinji vanga vakatarisira kuti vamunangagwa vachadoma vatevedzeri vavo, asi vanhu vazhinji varatidza kutsutsumwa zvikuru vachitiwo vanonokerwa nekuti vamunangagwa havana kutora danho irori rekuzivisa vatevedzeri vavo. Asi vaparawo zvikuru kuti vamunangagwa vari kusimbaradza zvikuru nyaya dzakanangana dzinobata upenyu hweveruzhinji dzakafanana nekushayikwa kuri kuitwa mari mabhanga dzavati vachaona zvekuita nechimbi chimbi kuitira kuti veruzhinji vakwanise kuwana chouviri mukati meupenyu hwavo.
Wombomira ipapo usabva pafoni, ndichadzoka kwauri. Iko zvino toda kuti timbonzwa kuna Dr. wangu Mazodze, vanoongororavo zvematongerwo enyika vari muNew York. Dr. Mazodze, muripo here?
Ndiripo zvangu, makadi.
Aiwa, tiripo isu, makadi nizvenyu. Tanga chida kunzwa kuti munoona sei mafambiro aita Congress yeZANU-PF nhasi?
Congress yeZANU-PF yapera iyi, tinoona kuti yangotsinira zvanga zvikuramba zvichiitika zviya. Nokuti tikatarisa tingangoti mauto zviari kuramba achikuenderera mberi nezvaanga achiita, uye tinoona kuti chikwata kana kuti chidimbu cheZANU-PF, chimedu cheZANU-PF, faction yavo yeLacoste ndo yangotora zvimapozisheni aya. Tokuona kudzoka kwana Victor Batemadanda, tiri kuona vana Meja General Engelbert Rugege, avo vakanga vachishanda zvikuru pasaro dzakaitwa muna 2013 vari kumasvingo uko. Saka vamunangagwa kutaura zvine musoro, tisingazivi kuti vanozogona here kuzviita kuti zvibudirire zvifambe sematauriro avanoita.
Munofunga nyuso kuona kwenyu kuti team Lacoste neG40 muZANU-PF yasara iripo iyi, munoona sekuti vachabatana vakashanda zvakanaka vese here, kana totarisa kumborwisana kwavanga vachiita nguva yese inoiyi?
Zvatingangotaura tichiita ndizvo kuti maonero andiri kuita ndeyekuti pari kushanda scotched at police or annihilation yeG40 at the moment, even though zvavo vamunangagwa the civilian face of the military vachitaura iwo vachiti toda, we don't want to be vindictive, we don't want to be retributive, but we can still see kuti ndo zvazvo zviri kuitika practically, ndo zviri kutongoitika, zvokuti hationi kuti vachakwanisange vachibatana. Zvinogona kuzotinetsei kubatana kwavo, zvinogona kunge zvichizopawo mukana kune mapato anopikisa kuti akunde musarudzo. Asi zvisinei, chinongosvika ndechekuti kuzohwina election nokuhwina power ndo panongori dambudziko munyika yedu yeZimbabwe.
Imwe munofunga kuti vebato riri kutonga iri vangaita chinyi kuti veG40 vanyatsodzoka vapinde vashande vese pamwe chete zvakanaka? Chii chinofanira kuitwa? Nokuti kuvengana kwavanga vakuita kwakadzika maningi. Saka iko zvino chii chavanofanira kuita mativi ose? Chii chavangaita kuti vabatane zvekare?
Chavanga vachifanira kuti vaite sezvo veZANU-PF kana zvichida kubatana, kwanga kuri kuregererana. Asi dambudziko riripo nderekuti vanhu ava vakarwa zvakanyanyisa. Ndosaka tichikurudzira kuti kana vanhu vachinge vachiita zvematongerwo enyika, ngavawanike vachisiya peukama. Nokuti iwo vamunangagwa ivavo vanga vava kutourayiwawo vese, havanga vava kudzimba mabasa zvichingosiyana siyana, vamwe vachidzingwawo mumusangano wavo weZANU-PF. Tikaitasa vanhu vakafanana namatemadada vana mutsvangu avo, havasi vanhu vanozombofa vakada kunzwa nezvechinhu chinonzi G40. Saka chero vamunangagwa vakada kunzwisisa, asi tikaona kuti mamhanyiro avanga vachiitawo pai vachimbodedzwa vachinzi bhodha jamba, hationi kubatana kwavo kuchizouya zvakare. Uyewo tichitarisawo seZANU-PF yacho, handioni kuti vana veZimbabwe vangaita chishuro chekuti veZANU-PF vabatane. Nokuti vana veZimbabwe, kubatana kweZANU-PF hachisi chishuviro chavo, nokuti vanhu vazhinji havachade zveZANU-PF. Asi ndo zviripo zvazvo nguva inoiyi, saka vanhu havana chishuro chezvechaka zvakare zvezvichi kuti vabatane.
Dr. Mazodze, tinotenda chaizvo namashoko enyu, tinotenda chaizvo. Thomas, uchiripo here apa, vamwe vangu?
Ndiripo mukoma tanonoka wande ndingada kuti vateereri vazive zvakare kuti panga pachiitwa musangano uyu paita murume asungwa nemasoja anga akatakura chinyorwa changa chakanzi Munangagwa killed my friend. Zvichireva kuti Munangagwa akauraya shamwari yangu. Chinova chinhu chaita kuti vanhu vazhinji vakadzike kuti munhu awane chivindi chekuuya pamusangano wakadai achizoratidzira pamusangano iwoyu.
Asungwa namasoja kwete namapurisa.
Asungwa nemasoja ndokubva azoendeswa mumaoko emapurisa. Kutaura kuno hatizive kuti azofamba sei sezvo vamunangagwa vanga vava kutaura nguva yanga atorwa nemapurisa, saka hatikuziva kuti aendeswa kukamba here kana kuti zvazofamba sei.
Thomas, tinotenda chaizvo namashoko ako, tinotenda zvikuru. Chikwata cheDynamos chapa murairidzi wacho Lloyd Mutasa cheki yakavhurika yokutsvaga vatambi vanoda panguva ino yezororo remitambo. Mutori wedu wenhau dzemutambo Michael Kariati anotipa nyaya iri.
Mutevedzeri wemukuru weZifa vaOmega Spanda vayambira vatambi ava kuti vari kuzvisa panjodzi yekukuvara zvakaipisisa nekutamba mitambo yemagungano evanonwa kana vanenge vachinwa doro yebhuza soka iyo inotambirwa mudzinhandare dzisina kugadzirwa zvakanaka. Vachitaura neStudio 7 parunhare, vaSibanda vati nguva ino iyo inodaidzwa kunzi off-season ndeyekuti vatambi vazorore mushure megore rese vari mudzinhandare, kwete kuti vatambe mitambo yomagungano evanenge vachinwa doro. VaSibanda vanoti vatambi vanofanira kuremekedza zvibvumirano zvavanazvo nezvikwata zvinovatambirisa mari yemuhoro nekusapinda mumitambo inovakanganisa kuzotambira zvikwata zvavo mune ramangwana. Mutungamiri wemutambo wenhabvu uyu anoti hazvizofadza zvikwata kuti mutambi adzoke kubva kuzororo akakuvara ivo vaimubhadhara mari yemuhoro uyezve vakamupa mari yokutambira chikwata ichi panotanga mitambo yemwaka. VaSibanda vanoti hazvireve kuti kana mushandi apiwa nguva yekuzorora kubasa kwake anofanira kunoshanda kune imwe kambani. Izvi zvatinirwa zvekare nemunyori mukuru weDynamos vaWebster Marechera avo vanoti ino yave nguva yokutura mafemo kwete yenhabvu.
Saka paine inonzi off season ka off season zvinoreva kuti zvinhu zvinenge zvambomira zvebhora, kuti off season kazhinji kuti vanhu mumbozorora muture mafemo pachiona.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaJasper Makoni vanoti zvinoshamisa zvikuru kuti vatambi venhabvu yepamusoro-soro vaonekwe vachiisa upenyu hwavo hwenhabvu patambo nekutamba mumitambo ine tumari tushoma-shoma yakadai.
Ndoshaya kuti vanenge vachitsvagei ikoko, nekuti mari yavanowana ikoko vachitamba mvura remabhutsa ishoma, ende kana vakakuvara vachitamba ikoko mari yavanozoda kurapiswa inenge yakawanda. Saka zvinotorwadza vamaklabhu avanotambira kuti vanozonge vava kubudisa mari yakawanda nekukuvara vachitambira mari shoma.
Makore apfuura vatambi vakawanda vezvikwata zvenhabvu yepamusoro kusanganisira avo vanotambira zvikwata vachitamba mumitambo yakadai iyo veZifa vari kuti ine njodzi. Sezvataurwa neveZifa, vamwe vevatambi ava havana kuve nenguva yakanaka ndokupedzisira vakuvara zvekutadza kuzotamba nhabvu zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zvabuda musangano weZANU-PF. Vatasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi, anokoneka ane mufaro ndini tanonoka wande tiri muWashington DC.
kwakuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 15 kumpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
umsekeli womongameli nesekelo sombuso vele ufanele akhulume ngoye president ba ufanele amkhulume kunapha esevuma isikhundla sakhona. Ngibona ngathi kungaba kuxabana okuthize.
Ibandla leZANU-PF selikhethe ngokusemthethweni umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngumkhokheli walo, ethatha isikhundla esishiywe singasela muntu ngokususwa kobe ngumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Idorobho lidinga ukuthi liphefumule and izihlahla ziyasiza ukuthi umoya ugeziseke, njalo siphefumule umoya ofreshi ohlanzekileyo.
Inkampani yengcingo e-Tel 1 inikeze umanisipala wakobulawayo izihlahla njengendlela yokunanza inyanga yokukhuthaza ukuhlanyelwa kwazo elizweni. Iqembu leHarare City elabesifazana selifinyelele kufinal eyomncintiswano weZone 6 Volleyball Club Championships ngemva kokuphumelela kumdlalo we-semifinal eliwudlale lamuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF selikhethe ngokusemthethweni umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngumkhokheli walo, ethatha isikhundla esishiywe singasela muntu ngokususwa kobe ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Uhle wakhethwa njalo ukulimela kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Wamukele ngenjabulo lesi isikhundla, wabonga ibandla lakhe ngokumethemba ukuthi alikhokhele kanye lelizwe. Utshele abalandeli abakade besemhlanganweni lo ukuthi sokumele baqalise ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo. Ubekhangelelwe ukukhetha abasekeli bakhe ababili, kodwa wathi uza kwenza lokhu kunsukwana ezilandelayo. Ugcine kodwa ekhetha onobhala bedale lePolitbureau abagoqela umnumzana Patrick Chinamasa, umnumzana Obed Mpofu, unkosikazi Opha Mchinguri Kashiri obesengumgcini sihlalo webandla leZANU-PF, labanye abafakwe ezikhundleni ezivuleke ngokuxotshwa kwamalunga ecele leG40. Obengumongameli umnumzana Robert Mugabe ubengekho emhlanganweni lo lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe, owaxotshwa labanye bakhe okwathiwa sebehluthene intambo zombuso ezaziphethwe ngumongameli Mugabe esesengumongameli. Ibutho lancedisana licele leZANU-PF elibizwa ngokuthi yiLacoste ukuthi lisuse uMugabe embusweni ngenkani, loba nje lilokhu lisithi kalizange lihluthune intambo zombuso welizwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMavis Gama obesemhlanganweni lo uchasisa okubonileyo, sizixoxa laye khonapha kuhlelo esecingweni. Siyakwamukela Mavis Gama.
Ngiyabonga litshona njani balaleli. Okunye kokwenzakale lapha emhlanganweni ukuba kube lesicelo esivele kubomama besabafuna amadlunga lawa axotshwayo. Ewe, awe-G40 abalisa unkosikazi Grace Mugabe, uJonathan Moyo kanye lomnumzana Sylvia Kasikwere ukuthi balethwe ekhaya babhekane lamacala abo, babotshwe bajeziswe labo nxa bethe batholakala licala.
Ye, manje
kukhethwe njalo abanye abambalwa ukusila ibandla leli ababalisa umunye ngoba kubutho uMajor General Delbert Rugege, yena obekwe kusikhundla osekuba ngukomisariat. Lesi sikhundla-ke ngilesiyana sokukhankasela, kumbe ngithi mina ukudinga usekelo ebantwini njengoba ilizwe selikhanyelele ukubhekana lokhetho. Sekhuluma phezu kokhetho, uthi yena ukhetho oluzayo lomnyaka ka-2018 kakumelanga lube lodlakela. Basikho isidingo sokuba lodlakela, wathi njalo vele labo abamabandla aphikisayo akasesekho, asaqinanga kangako. Ngakho ukhangelela ukuba ibandla leZANU-PF lize nguba ngokwedlulise amalawulo. Wathi yena kusiyafika isikhathi sokhetho omnyako zayo uthembisa uZulu ukuba phebe sekwathiwe izindlu ezizinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 houses ukuze abantu bathole indawo yokuhlala. Uthe sekhuluma ngezokulima wathi uhlelo lokwana luka president olokunikeza usizo lwempahla yokulimisa presidential scheme soliyasabalala lufinyelele kuyo yonke imizi ube omunye umuntu wonke athole lolo sizo alime abe sethola isivuno esingcono. Kuthe kusiya kuhlangothi lwabomama kukhethwe unkosikazi Mebuchi Nomona ukuthi abe nguye okhokhela isikhundla esithiwe unkosikazi Grace Mugabe ngemva kokuxotshwa kwakhe yena obekhokhela uhlangothi lwabesifazane. Kwathi-ke kundaba zabasekeli bakhe lanxa uZulu obekhona kulo mhlangano ebelindele khonokho badanile abantu kodwa bathi bakhangelela ukuthi bazokuza ukuthi ngobani abazakhethwa.
Ye ngubambe ngubambe umlomo khonapho mbijana ungaqhubeki ngubambe umlomo khapho ungaqhubeki kodwa umomo ubunjani nxa ikhuluma isethula la amazwi abantu bebenjabe bamukela ngokuthaba yini bekulokuthokoza kuyini okubonileyo nje ngomomo athi khona
bebejabule kodwa kuthe kusukuma umphathintambo wedolobha leHarare unkosikazi Chikukwa abantu bamhoza betshengisa ukuthi vele kabamthakazeleli kwaba lokuxokozela kwaba lomsindo abantu vele uthe ekhuluma esethula amazwi akhe akekho obemlalele njalo bebedubeka abanye abakhokheli kade belokhu bekulo mhlangano nxa besithi ba-try islogan lokhu besajayele umnumzana Robert Mugabe bebegagasa-ke begcina sebephambanisa endaweni yokuthi bakhulume igama likalo okhona begcina sebekhuluma elalo isikhundla
bakhona abanye abakwenziweyo
waza umaphandle kwalapho kade kusenzelwa khona umhlangano.
Efele
ibhakana ebelibhala ukuthi umnangagwa wabulala umngane wakhe uthethwe ngabasotsha ngemva kwalokho waya kwethulwa emapholiseni ukuthi ungazikhona yimthenza ngale ngesikhathi umnumzana mnangagwa ephakathi kokukhuluma esethula umbiko wakhe wokugqiba 71 namhlanje. Kodwa-ke sikhangele kwezempahla namhla bekungagqokwanga mpahla yebandla ngaphandle kwathena umnankagwa lo mkakhe ade begqoke ilembu lebandla njengalokho esivele sikujwayele. Leli lembu lilomfanekiso wakhe kanye la lo nkosikazi ungwelaye ongu-deputy commissariat nguye kade ukuthi iningi bebegqoke ama-t-shirt nje abengela buso bomuntu singazike phambili nxa ngokuya kwesikhathi ukuthi babe sebelokhu beqhubeka yini bengagqoki izembatho ezilobuso bomuntu.
Okunye njalo okuqakathekileyo okubonileyo kuyini?
Abantu babuyile ngobunengi njalo umhlangano uhambe kuhle bekuthulisekile babuyile besedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 7,000 inkulungwane ezisikhombisa 7,000 abantu ababuyileyo kulo mhlangano. Ekugqibeni kwalo mhlangano-ke kuphiwe umuntu wonke kuthiwe uyaphiwa ihampa okuyisipho obekugoqela orayisi labochukela kanye lamafutha okuphekisa okuyinto esingamangalisa intathelizindaba labani. Kodwa-ke nxa sithe sidingisisa kwatholakala ukuthi ngenye impahla eyayithe yadingwa ngunkosikazi Grace Mugabe ebisasalele akade belokho beyiqedisa leyo mpahla ukunikeza uZulu. Okunye njalo yikuthi
ukhanyasobala
ukuthi abakubutho lokhu bengena besiba lezikhundla ebandleni singakhangela kupolitics bill sikungeniswe ababili abakubutho ababalisa u-Marshal Terence Shiri kanye lo Major General Sibusiso Moyo naba-ke bekuyinkokheli yakubutho kathesi sebekwezombusazwe kungani uyaqinisa kumbe uyabonga laba abakubuthu sesimbona njalo sefake ukhombiza ozabona ukukhankasela ukhetho uMajor General Engelbert Rugege. Abantu babone ngani esikhulumisane labo abantu zimaphaza abangathi bebandla lezalu PF bathi hayi lokhu yikubonga njalo lokuqinisa lokuphumela egcekeni ukuthi bekuvele ilizwe leli libuswa ngabakubuto lokhu yikuziveza nje emhlanganweni kanye lakuhulumende.
Mhm. Hayi kuyezwakala, hayi sibongile kakhulu ukuxoxa lawe ukuhlela.
Ngibonge.
Yebo ke balaleli, lo bekuyintathela izindaba yethu uMavis Gama obe sikhuluma laye ethi obe semhlanganweni oweCongress yebandla leZANU PF. Njalo silokhu sikudaba lomhlangano lo sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena othi mhlawumbe kule ngxaki ebhekane lomnumzana Mnangagwa ekukhetheni abasekeli bakhe.
Ngoba phela vele umsekeli womongameli ngesekelo sombuso vele ufanele akhulume nguye president, kuba ufanele amkhulume khonapha esevuma isikhundla sakhona. Ngibona ngathi ngeke kungaba kulokuxabana okuthize ngenxa yokuthi siyazivela into ezanu PF ahlale besiphabana. Kule kwakhathesi nje ungananzelela ukuthi uGeneral Chiwenga wayengumuntu owayevele ekhangelelwe ukuthi uza kuba ngumsekeli kamongameli, kodwa antsho kwakuvele ukuthi kwakhona kufanele kufakwe umuntu ongumama i-old border. Kodwa ngibona ngathi mina kuphabana kwakhona khonokho kukhona ukuthi bazafanele baqondane lapho ukuthi bafake yena uJiwenga. Ambuntu bezibe indaba khona bazayicinya kuze kufike nini. Sibakhuluma abantwana nxa umuntu elibuto esekhiphe ihovorothi yakhe leyani esibuto iyabe siyefanele ukuthi abe bamfake isibutiso umoyo emsebenzini. Ambuntu kuyethusa ukuthi lwakhiphe ihovorothi yakhe agqoke isikhundla sikaba ngumthela mongameli. Abantu bezanu PF bavelile sobantu abayithukayo njani.
Okuningi ke okukhulunywe ngumongameli Mnangagwa uzwakale ekhuluma ukhomisana umlotha labanye, njalo uthi elezanu PF lizananza amalungelo abantu ogoqela amalungelo ezitabane.
Ya, kukhanya vele nxa kuyinkulumo sibili ekukhulumeni umnumzana Mnangagwa ukhuluma vele into ezisekayo ethandwa ngabantu. Okuthi uzakwenza kuba sizakwenze, hhayi asibe sikhulume ngakho-OFF, kodwa ungaziyazi uze loba kuma-provincial committee meetings abo inhlangano yabo ema-province bengakahambi i-Congress, abantu bakhona babevele ekhuluma besithi hatshi singabe silokhe sicabanga owakudala laba babejipho ukuthi babeletuseli. Sokukhanya ukuthi yena uMnangagwa sekhangelele ukhetho lika-2018 lokuthi athathe eziyisekeli ze-opposition. Ngibona ngathi mina inkulumo zakhe uzakwenza angikhona ukuthi kule choice la ukuthi ahuge abantu abaningi ukuthi bangivotele.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxe laye eseHarare.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM nango-7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Metam Wave, 4930, 15580 laku-6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of
inkampani yencingo e-Airtel 1 inikeze umanisipala wakobulawayo izihlahla njengendlela yokunanza inyanga yokukhuthaza ukuhlanyelwa kwazo elizweni e-National Tree Planting Month kanye lokugcina umhlaba lomkhathi ukuhlanzekile. Ubathabile Basuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emkhosini wokunanza lomsebenzi wokukhuthaza ukuhlanyelwa kwezihlahla emele umeya wakobulawayo, uKhansela Ernest Rafamoyo uthe bayajabula kakhulu ngesipho esivele eTel 1, njalo izihlahla ziyimpilo ngoba kuyizo ezihlambulula umoya ophefumulwa ngabantu. Uthe isihlahla salonyaka ngumbumbulu.
Ilanga lanamhla liqakathekile ngenxa yokuthi sireceive impilo from Tel 1. Izihlahla ziqakathekile kubantu bonke abaphilayo, even kunyamazana. They are very important ukuthi umoya osiphefumulayo ufela ezihlahleni, lawo clear ezihlahleni.
Uma umabhalane omkhulu wekhansili yakobulawayo unkosikazi Sikhangele Joe uvumelana lomoyo ethi izihlahla zenza idolobho lihlale libukeka njalo lihlanzekile.
Idolobho lidinga ukuthi liphefumule and izihlahla ziyasiza ukuthi umoya ugeziseke. Njalo ungananzelela vele idolobho lakobulawayo loba phakathi ku-CBD sinezihlahla eziningi ngoba thina sibona izihlahla ziyimpilo njalo zenza kube kuhle.
Umqondisi weTel 1 emhlubulweni weMandebeleni umnumzana Wing Sibanda uthi banikeze isipho sezihlahla ezedlula inkulungwane ezimbili laloba nje belethe inkulungwane.
Sibuye lezihlahla ezingu 1500 thereabouts being part of inamba enkulu 2300 thereabouts esizayiletha kobulawayo.
Kolunye udaba oluhambelana lalolu, inkampani yamandla kagetsi eyezesa inikeze ikhansili yakobulawayo isipho samabhini angamashumi amahlanu. Umqondisi wezempilakahle wedolobho lakobulawayo, umnumzana Edwin Sibanda, uthe lokhu kuza kwenza ukuthi idolobho lihlale lihlanzekile ngoba khathesi indawo zokufaka ingcekeza zingeneli.
Siyabonga ukwamukela amabhimu angu-50 avela kuZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company. Yona esebenza ingaphansi kwezesa ukusipha la amabhini azasiphathisa kakhulu kobulawayo ngoba amabhini ayasilela.
Izihlahla lezi zihlanyelwe endaweni yokuphumulela lokuzilibazisa eyebulawayo Centenary Park, kuthi ezinye zizahlanyelwa endaweni ezehlukeneyo edolobheni leli. Amazwe wonke omhlaba abhekane lohlupho lokuguquka kwezomkhathi njalo alomlando omkhulu wokukhuthaza uZulu ukuthi alondoloze umkhathi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Life Talk lamuhla sixoxa ngomhlangano webandla lezanu PF or Extraordinary Congress owenzelwe eHarare. Thumela i text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingenelani kuhlelo. Abongi besibhedlela se-United Bulawayo Hospitals abakade bekhalala umsebenzi bayatshengisela emahofisini esibhedlela besithi basebenza nzima bengelampahla lemithi yokwelapha izigulane. Becala abaqondisi besibhedlela ngokuthi ababaphathi kuhle sebebuyele emsebenzini. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isimo esibhedlela se-UBH sibikwa sesibuyele ekuqhubekeni njengensukwini kulandela ukubuyela kwabongi abakade bekhalala umsebenzi ngemva kokutholiswa impahla yokusebenzisa abakade beyikhalela isithengwe ngesithumuthumu. Izisebenzi ze-UBH bezikhalele umsebenzi ngomvulo kuyona le iviki zisola inkokheli zesibhedlela ngesimo esibi ezibhekane laso bethi ukuhlukuluzwa kwezigulane lezi sebenzi akuphele izigulane zitholiswe imithi ngoba zibhadalela ukwelatshwa. Umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association AUBH umnumzana Anthony Majongosi uthe yonke impahla abakade beyifuna iphangwe yathengwa njengokwethembiswa kwenkokheli zesibhedlela ngakho ke sebebuyele emsebenzini.
Sibone abantu sihlalele phansi namhla. So nokuthi abantu bathenge izinto sesifunayo ukusebenzisa isibhedlela. So sakhulumelana ukuthi hasi yaqhubekela phambili siyisebenze emsebenzi wethu.
UMajongosi wengeze ethi kuvunyelwene ukuthi akunamuntu ozahlukuluzwa kulandela ukukhalala umsebenzi.
Indawo ipharmacy sithi sina ipharmacy leyi asiyifuni because ipharmacy leyi le ipharmacy yethu yisibhedlela yi-government. So sifuna ukuthi ipharmacy yethu ibe lama-drugs. Manje kathesi akula ama-drugs le ndawo ipharmacy leyi. So singakhangela kakhulu siyabona ukuthi ipharmacy leyi ilabantu besibhedlela bakhona phakathi.
Wabongikazi unkosikazi Nokuthula Nyathi uthi kulabo mongikazi abahlupha ezinye izisebenzi ethi kulomunye oseze esaziwa la izigulane ukuba uyahlupha ngakho bafuna kuphele ngoba kubenza basebenze nzima.
So isibhedlela kumele sizame by all means ukuthi besinike ama resources sikwanise ukwenzani ukuncedisa ama patients ethu. Lapho sise in charge abasihluphayo. Kathesi as we speak kulo sise in charge outpatient department uyakhathaza amanesi abantu abasebenzile khululekile ngenxa yazo. Thanga sise Mkhumane abantu asebenza bengakhululekanga ngenxa yakho ngamayela lonto. So then the day uyasikhathaza kakhulu.
Umqondisi we-UBH unkosikazi Nonhlanhla Ndlovu kube nzima ukumthola ehofisini lakhe umabhalane wakhe ubethi kakho uye emhlanganweni. Izibhedlela zonke ezweni jikelele zibhekane lodubo lokusilela kwempahla yokusebenzisa kusukela ukuhlamba izibhedlela kusiya ezimoteni ezithwala izigulane. Imithi yona vele kayisabonwa, izigulane ziyazithengela osekuthiye ezempilakahle zibhazalele ngesisu. Lalapho uhulumende esethula uluhlu lwendleko yakhe ibhajethi, umsebenzi wezempilakahle bawabele imali encane okubikwa kuza kwengeza ukusebenza nzima kwezibhedlela. Izisebenzi ze-UBH zibuyele emsebenzini zathembisa ukuba iziphathamandla zesibhedlela zingake ziphathe kubi izisebenzi lezigulane zizabuyela ekukhalaleni njalo umsebenzi ngoba bakhathele ngokuhlukuluzwa bethule. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Iqembu leHarare City elabesifazana selifinyelele kufinali yomncintiswano weZone 6 Volleyball Club Championships. Tathele izindaba yethu Joseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu leHarare City linqobele Camp Litzela South Africa nge-3 kanya ku-semifinal yakuqala lapho eliphumelele khona kuze zonke izigaba zomdlalo ezintathu. Kuhlandla lakuqala iqembu leHarare City linqobe nge-25-22 kuthi kuhlandla lesibili linqobe nge-25-13 kwathi kwelesithathu linqobe nge-28-26. Umdlali weqembu leHarare City uAlvina Spanda uthi bazazama ngamandla abo wonke ukuba biphakamise inkezo isale kweleZimbabwe.
The first team who touch the tournament game is Zimbabwe. So, the point where we have was the Amazon 2 games. But our main objective is to win the final.
Kusemifinali yesibili kucele labesifazane iqembu leBotswana Defence Forces yilo elidlulele kusigaba esilandelayo ngemva kokunqoba ele-VUT elase-South Africa nge-3-2. Lo mdlalo ubungachiphanga njengoba iqembu le-BDF linqobe kuhlandla lakuqala nge-25-22 kwathi ihlandla lesibili lithethwe i-VUT enqobe nge-25-22 ikanti kuhlandla lesithathu iqembu le-BDF linqobe nge-25-19 kwasekusithi kwelesine le-BDF linqobe nge-25-23. Kusasa iqembu le-Camp Litz liza dibana lele-VUT kudingwa iqembu elizaphutha imidlalo elisendaweni yesithathu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
UChris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo lweWoza Friday.
Lamhlanje kuhlelo lwethu Woza Friday silomhlabeleli njalo engu-producer u-Oscar Mdlongwa oyazakala ngelithi Oskido, umkhokheli weKalawa Jasmine. Ungasela ukuthi kwenzakalani lezi nsuku Oskido?
No, I'm busy. I've just finished my album, so I'm busy promoting album number.
Ithiwa yini album le?
My check is now available on iTunes, 50 Degrees, Oskido, 50 Degrees.
Lo, umnyaka awuyenza ama shows akho lana oyakwenza eZimbabwe?
Well, I'm doing a lot of shows in Zimbabwe, Lesotho, Botswana, so I'm just all over. I want to play. So I'm just busy finishing my check guys. So 27 years is a big one, which is do like a WoBulawayo, which is big. It's really Amazon Sports Complex in India. So it's now just different artists. And then immediately, now I've got to Cape Town, then were embedded on the 31st, and then on the 1st, they was also the business. Yeah.
Kuko na yini okukhangeleleyo ukuthi uphathise ama artists awe Zimbabwe?
Well, I don't help. I don't have a particular area because I'm working with different artists. I'm from Zimbabwe, I'm working with Nigerians, so I'm not a one-man person which I focus in one area. So I focus all over the continent, you know, because I don't limit myself. That's what I've been doing for years. As it is, I'm busy now with a brand new song, Enzo Ispana Manje, not a video, Yabona. So there's so many artists in Zimbabwe. So I don't put myself in one particular space. But yeah, in Zimbabwe, I help the artists all over.
Ngapha ke kwele Melika, bakhona okhangelele ukuthi usebenze la?
No. Not at the moment, umuntu engisebenza nawo, Louis Vega, is part of Masters at Work. Yabona, that's the person who I'm busy working with, yabona, at the moment.
Khona lapho owake wenza ingoma kaMahlathini leyana, kanti ungasitshela nje ukuthi laphana waye kwenza njani ukuthi kuzwakale nguye yena ohlabelayo but ibeat sitshintshile?
No, we had to go sifune i-vocalist ecula njengamahlathini, and then from there we got the right person who owene voice efana nekamahlathini. Then from there ingoma yakhona bathi miruba melodi yalapitsheni nje likhulu, yeah, phalaphala yalapitsheni nje likhulu. So therefore, we could get the right voice for that song.
Ah, it's one of my favorite. Ngiyithanda kakhulu.
No, ngiyabonga Nkosi yami.
Umculo wakho, indlela ocula ngayo kathesi, ungathi wena yini igama layo? Umculo uyaguquka sokulabo gqom lokunye okunjalo owakho ke?
No, you must understand ukuthi igqom is the part of kwaito. If ungamamela omunye phezu komunye, those are lyrics of kwaito. You understand? It's only, it has gone upbeat, so there is a much difference. If I check out the biggest songs now as a gqom, all the songs mostly kwaito lyrics. So for me, I think you must understand that as time goes on, there is always a change in the music industry. I wanna people change, and also they change different styles. I wanna still part of Kwaito. I'm there in the gqom. My new track called Ama Orange. It's a gqom track. Now it's which is Ama Orange. See what you good teacher. See him go to sell. See what they get pants. This is the pinduka. We are born. So the Kwaito elements are still there, brother. So it's only that you must understand when generations change, people, they start calling this and that, but it's still like that.
Hayi, kuzwakala. Hayi, mbongile kakhulu. Likhona yini lokugcina ungaliphosela abalandeli bakho?
Ah, mina ngithi maniza eAfrica, make sure that just check out my page at Oskido. I believe ngizobona ukuthi ngidlala kuphi. For those who are coming through, uyabona this side. Baniyazi ukuthi baningi abalandeli abakhona. So nani ningangithola, you can follow me on Instagram, Oskido I Believe. Kutwitter ngizomthola Oskido I Believe. Kufacebook ngikhona. And then nje uyabona niziphathe kahle. Siyazi ukuthi that time of the year okuba yisithithithi. Kela niziphathe kahle emakhaya. Uyabona kube mnandi. Happy New Year in advance to everybody.
Sibonge uChris Gande obesethulela WhatsApp Friday exoxa lo Oskido weSouth Africa. Singeke hlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lizana PF selikhethe ngokusemthethweni ukuthi uMongameli Mnangagwa nguye ozaba umkhokheli walo ethatha isikhundla esithiwe ngowaye nguMongameli uMnumzana Robert Mugabe. Inkampani yengcingo yeTel1 inikeze umanisipala wakoBulawayo izihlahla njengendlela yokunanza inyanga yokukhuthaza ukuhlanyelwa kwazo elizweni. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.